Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 6th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the expulsion of then Vice President Emmerson Mnangagwa in 2017.
A diaspora, just like millions of other Zimbabweans, recall this day as one of the days that would shape the destination of the country.
Then President Robert Mugabe accused Mnangagwa of being a conspirator after a series of events that finally led to the expulsion of his lieutenant, who had been at his side for almost 50 years since the days of the liberation struggle.
In the termination letter, Mugabe wrote that it had become evident that his conduct in the discharge of his duties had become inconsistent with his official responsibilities.
The letter also noted that Mnangagwa had consistently and persistently exhibited traits of disloyalty, disrespect, deceitfulness, and unreliability.
Mugabe, who had all along questioned the competence of Mnangagwa, said in the letter, Mnangagwa had demonstrated little probity in the execution of his duties.
Some say Mugabe's characterization of Mnangagwa was on point, especially when one looks at the current economic and political situation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA English to Zimbabwe, which is VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela iminyaka emibili sokwedlule ukulotshelwa incwadi okwenziwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe omuyi, owayexotsha yena owayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ye, siyananzelela ukubana ngesikhathi soneso eloba lincwadi, Mugabe wathi yena Mnangagwa uyehluleka ukwenza umsebenzi njalo ke thembeki. Okunye wamethesa kona ukuthi ufuna ukuthi amgenqule ngokungekho emthethweni. Ye, kwakuningi sibili okwakusenzakala ngaleso sikhathi. Yikho esifuna ukuthi sikukhangele lamhlanje ukuthi ngemva kweminyaka emibili sokwedlule khonokho okwenzakalayo ukuxotshwa kwaMnangagwa, kuyini osokuguqukile njalo incwadi le yalotshwa ngumgabe. Abanye bathi ayi, ikhanya iliqiniso akwayikutsho khonokho. Yikho esifuna ukukuzwa ukuthi lina lithini ngalokhu, ikakhulu lina abangapha emazweni aphetheya e-diaspora. Kodwa ke lani liseZimbabwe lenelisa ukungena kuhlelo, asixoxene.
Hongu wadiwe watereri na watariri matima na enyika. Nasi tiri kutarisa makore maviri kubva panyorwa tsamba nevaive mutungamiri wenyika va Robert Mugabe, ichienda kune vaive mutevedzeri wavo kana kuti mumwe wevatevedzeri wavo muna 2017 musi wa 6 mbudzi 6 November va Emmerson dambudzo Mnangagwa vachimiswa basa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kusavimbika, kusaremekedza va Mugabe vachiti havasi kuremekedzwa na Mnangagwa. Pamwewo nezvimwe zvakangosiyana-siyana zvavaikomekedzwa zvekuti vanga vasiri kushanda basa ravo sezvavaitarisirwa. Izvi zvakazotungamidza zvimwe zvakateera mashure zvakati wandei zvaisanganisira vaMnangagwa kuzopedzisira vatiza munyika vachienda kuSouth Africa vambopindawo mudiaspora kwemazuva anoita 16 vari muSouth Africa mushure mekunge vatiza vachiti upenyu hwavo hwakanga hwave munjodzi. vachitya kuti hurumende yavamugabe yaigona kuzovakanganisa upenyu hwavo. Vamunangagwa vakazodzoka munyika, asi vasati vadzoka vakatanga vambonyora tsamba yavakanga vachizivisa vamugabe kuti aiwa ndakatambira zvamakaita makandimisa basa nezvakadaro, asi ndikuzivisei ndiri kudzoka munyika kunotungamira. Vanhu vakaseka kuti zviitike izvo vamugabe vachiri vapenyu. Takazoona vamunangagwa vachidzoka munyika mushure mekunge hurumende yavamugabe yabviswa pachigaro. Zvakaitawo kuti vamunangagwa vanga vachitoreswa mhiko yekuve mutungamiri wenyika, asi vakawanda vari kuti hapana zvanyanyoshanduka kuvepo kwavamunangagwa. Zvikuru vari mudiaspora vari kuti hongu pane zviviri zvitatu zvingadai zvakanzi zvakashanduka zvichibatsira vamwe pano nepapo, asi vari kuti iwo mutoro wacho unenge uri kutoti nyanyei kurema. Tanzwawo mumwe wevateereri vedu achiti ndinoimba kuti vamugabe nedanho ravakatora iro vakanga vaona kuti vamunangagwa havagone kunge vachitungamira sezvavaitarisirwa, nekuti vari kuti zvinhu hazvina zvashanduka. Ndonyaya dzatoda kutinzwe vari mudiaspora kuti zviri kukubataiwo sei danho irori makore maviri asvika nhasi. Kwoitawo vari muzimbabwe, tiudzivewo kuti zvinhu zviri kufamba sei. Chris, tinonzwa kuti tine mumwe wevadari wedu, tina vafrank guni vanove nhengo yezano pf muEast Coast Province yeAmerica. Vaguni, tinogamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much, Mr. Guni, for joining us. Maybe I can start by asking you in English what you think about these 2 years ever since Honorable Simon Kayamoyo, who was then the Minister of Information, Media and Broadcasting Services, wrote on behalf of the government the letter that saw the removal of the then Vice President Emmerson Mnangagwa from the government and led up to what happened later on the famous November, 2 weeks in November, and when President Mnangagwa eventually became the leader of Zimbabwe.
I think 2 years back, the 6th of November became a momentous day in the history of our country, because it is the day that marked the last days of our former president, Comrade Robert Mugabe, as governor. It's clear from the way the letter was written and from the events that led to the letter being written, purportedly dismissing His Excellency President Mnangagwa, then Vice President of the Republic of Zimbabwe, that the motivation or the reasons behind the letter or the dismissal were neither valid legally nor were they to the benefit of the state, but they were based on the individual acrimony within the powers that be within the government that existed at the time. It was clear that the former First Lady, Grace Mugabe, had a hand in the whole process. And I think moving fast forward, we are happy to say that since that day and since the incoming of President Mnangagwa, things have stabilized. To a large extent, ZANU-PF has maintained unity in its ranks, and it continues to govern more or less in a stable manner. And we have a new dispensation. The country is moving forward in a new direction with new vigor, new vision. And had it not happened that on the day, on November 6th, that from then Vice President Mnangagwa had not been summarily dismissed, probably we could be having a different Zimbabwe from the one we have today.
Hmm. Thank you so much, Mr. Guni. Wanzuka kuna waguni. Hanzi, zvakaitika izvo zvakatobatsira kushandura mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Vachitarisa kumusangano wavo, vari kuti musangano wavo ZANU-PF wasimba, wabatana kudarika zvavakanga uri panguva iyoyo. Vachito ndofunga dai pasina shanduko iyoyo, dai zvinhu zvakatomira nepamwe. Hatizivi hedu kuti zvaida zvakamira nekuipa here kana dai zvakanaka kupfuura zvavo zvazviri nhasi. Tichazovabvunza muno muchikurongwa muchikamu chinotevera. Chris.
Yes, Dr. Guni, welcome to the show.
Thank you very much, Mr. Gande.
Yes, Dr. Guni, what we have been talking about when it comes to the 6th of November is the letter, the expulsion letter, the contents of which paint a rather weak and incompetent President Mnangagwa. What's your comment on that?
Like I said, I think the letter was motivated on malice and personal hatred, given the circumstances that existed politically within the party, ZANU-PF, and within the government itself. So I don't think there is real merit. President Mugabe had walked a long road with now President Mnangagwa for over 54 years before that day. So it is ironic that the same President Mugabe had the audacity to say President Mnangagwa was someone who could not be relied on, or we had no probity in the execution of his duties, because I don't think that's true. If that were true, he would have done something about it in the preceding 54 years. It's clear this was a politically motivated issue. And as I can testify today, that it was the same Comrade Simon Kayamoyo who wrote the letter. And now the same Comrade Simon Kayamoyo, who also wrote the letter that is dismissed President Mugabe. So it's ironic and quite interesting. But, you know, again, let's not forget that when President Mnangagwa came back, his dismissal was ruled illegal by the High Court of Zimbabwe. The case went to court, and the court of the court ruled that his dismissal was illegal and therefore null and void. Again, if you look at the reasons given at that time, it's clear that his dismissal was based on politically motivated grounds and nothing to do with the execution of his duties.
Mm-hmm. But you are pointing out that these two had been together for more than 50 years, 54 years to be exact. Now, wouldn't that make him, then President Mugabe, you know, be very familiar with the president's capabilities to the extent that he can, you know, authoritatively say this guy is incompetent?
That would make it quite a good point. If President Mugabe had said so and given reasons as required by the law. And as we know, President Mugabe ended up resigning because of the simple reason that at the time, he had surrendered the powers of the state and arrogated the powers of the state to the former First Lady Grace Mugabe, who had no such authority. And it's clear that the dismissal of now President Mnangagwa, then Vice President, came from the then First Lady Grace Mugabe and the cabal, the G40 team. It's very clear that it was not President Mugabe's desire. You could even see when President Mugabe was in Matabeleland the previous weekend, he did indicate that, you know, he was at pains to figure out what was going on. And, of course, he was being pushed to not only kick Vice President Mnangagwa then, but quite a number of cadres who had remained resolute to the ethos and the values of the founding principles of ZANU-PF, who were saying, no, the party was at that time was losing direction and it was being hijacked by people who were power hungry, who were not putting the people and the party first. So President Mugabe, to a large extent, he can actually be exonerated from this letter because we do not believe that it was his own conscience that led to the letter being written.
Mm-hmm. Thank you so much. Vagunirambai muri parunare. Tinava Charles Mutama, vanoe nengo ye MDC mu dunhu rinore Maryland, Maryland District of Columbia ne Virginia. Va Mutama tinogamuchirai muchirongwa.
Tinokutendai makadi mukoma Jonga kana ne.
Aiwa ndiri mupenyu. Tina mukoma Chris Gande asi muchawana henyu mukana wekutaura nawo. Parunhare tina vaguni vanoe nengo yeZANU-PF muno muAmerica. And I think I can give you the opportunity to start the ball rolling by speaking in English so that for the benefit of all our listeners. Mr. Mutama, we are today discussing 2 years after the letter that dismissed the then Vice President Emmerson Mnangagwa was written and signed by Honorable S.K. Moyo, who was then Minister of Information and Media and Broadcasting Services. In the 2 years, we saw a lot of changes. And the U.S., the diaspora, what can you say about these changes?
Oh, what I can say is the events surrounding that letter that Mr. Mnangagwa received are very familiar to me as a Zimbabwean living in the diaspora. Because I was glad Mr. Mnangagwa managed to join me in the diaspora, though for a short while, as a result of the heavy-handedness of the regime in which he was part of and continues to be part of as we speak today. And unfortunately, he came back and took over after the military coup under the pretext that there was going to be a new dawn in Zimbabwe in the politics of the nation. And there was going to be reforms economically and politically. But today we see that the political situation is very hostile. The opposition is not allowed to gather and express itself. The parliamentarians who beg to differ with the regime are deprived of their allowances. And generally, the civil servants in Zimbabwe are being underpaid. Medical doctors are being underpaid. It's a gloomy situation in Zimbabwe. Even little children now grasp contemporary suffering in Zimbabwe and are very eloquent when it comes to describing the sorry state that Zimbabweans are in under the regime of Mr. Mnangagwa, who returned to Zimbabwe. I wish I could return to Zimbabwe like him. I wish I could have stayed for a short time the same way he did in South Africa and return to Zimbabwe gloriously and become the president of Zimbabwe. I am still in exile, and it seems it's very difficult for me to decide to just go back to Zimbabwe under these circumstances where if you are in the opposition, you are labeled the enemy of the state and a traitor.
But so, Mr. Mtama, yeah. Just to cut you short, you know, you are saying the political situation is very hostile, but some in the diaspora, they haven't been back home for years during the Mugabe era. But when President Emmerson Mnangagwa took over, they managed to go back home without any problems.
Those who managed to go back home, it depends if they were political activists. If they were just Zimbabweans who had gone into the diaspora for economic reasons as expats, that's different. But if you went into exile as a political activist and came back, maybe if you are Nick Mangwana, you are a member of ZANU-PF, yes, they will welcome you back. And you, as you can see, he's now a spokesperson for ZANU-PF. But if you are returning to work with the opposition or in the MDC, you are persona non grata. Your life is under threat. You, at any time, you can be arrested, you can be tortured, you can be abducted. Right now, Honorable Job Scala, the national vice chairperson, is facing trumped up charges for just explaining that he wants to overthrow poverty, and he's being accused of trying to overthrow the government. So that's the regime that we're dealing with, which is very tyrannical and oppressive.
Thank you so much, Mr. Mtama. Please do stay on the line. Ndava Mtamao, MDC, Munomu, Maryland, Virginia, NDC. Varikuti ivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe panyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi, asi ndazovabvunzawo kuti asi kune vamwe vari mudiaspora varikuti vaitadza kuenda kumusha munguva yeutongo hwavamugabe pakazouyawo new dispensation vakakwanisa kunge vachienda kumusha vasina matambudziko vakatandofunga zvingangodaro zviri zvekuti vanenge vari nhengo dzezano PF ndo vakakwanisa kudzokera ikoko vakapa mufananidzo kana muenzaniso vava Nick Mangwana vakati asi vamwe ava vakada kudzokera vachinopinda mune zvematongerwo enyika mumapato anopikisa vanenge vachisangana nematambudziko akasiyana siyana anogona kusanganisira kusungwa kupambwa nezvimwe zvakadaro rambai muri parunare vamutama Chris.
Yes, jonga kulavo vasanda kusixhuma siyadibana kuhlelo Live Talk Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwedlula kweminyaka emibili kwaxotshwa owayengumsekeli kamongameli osengumongameli kathesi ubamba Mnangagwa Emerson Dambudzo Mnangagwa. Yes, yabona ukubana kwalotshwa incwadi ngelanga eliyona leli elalamhlanje umhlaka 6 Lwezi lapho exotshwa ke uMnangagwa ecingweni silo mnumzana Charles Mutama weMDC siphinde sibe njalo lo dokotela Frank Guni wezanu PF yibo ke yabasincedisa kuhlelo lwethu lamhlanje sizwile ke umnumzana Mutama ekhuluma yini ukubana hayi kungani akwehlukananga la kulo mbuso kamgabe ungahamba ekhaya kathesi uvela ngapha kudiaspora ulakho ukufika ubotshwa kumbe uthunjwa kumbe okunye okunjalo. Yes, Dr. Guni, let's go back to the expulsion letter there. Some people say that the letter that was written to expel then Vice President Mnangagwa is exactly what is happening right now. It paints that picture, and also that the situation during Mugabe's time was much better than what it is now. What's your response?
Well, I can start by saying those who think that the situation was much better than what it is now do not really know, or they do not have a grasp of what's happening in Zimbabwe. There is much more freedom today. People are free to assemble, to express themselves, to criticize the government, to engage in their activities freely. So, in Zimbabwe, we have had free, fair, and transparent elections in 2018, probably the fairest elections in Zimbabwe since 1985. And right now, the new dispensation is embarking on redeveloping the country. We are re-engaging with the international community. We are re-engaging with our neighboring countries in SADC, in the African Union. We are re-engaging with the Commonwealth countries. So for someone to tell me that the situation we were in is much better, they simply are not telling the truth, or they are oblivious to the developments in Zimbabwe. Nonetheless, like I indicated earlier on, the letter itself was a momentous occasion, which probably saved Zimbabwe. Because I can tell you, if we had the G40 cabal in power today, Zimbabwe would be in a much worse situation, and we would be probably at the bottom of the abyss right now. But I think, to a large extent, the events that led to the supported dismissal of then Vice President Mnangagwa, which started the process of him coming back to Zimbabwe and taking over Zimbabwe constitutionally. Let me correct a few things here. My dear brother, there, Comrade Mutama, alleged that there was a coup. For starters, there was no coup in Zimbabwe. It was a constitutional transfer of power through our laws in Zimbabwe. Secondly, he alleged that people who want to go back are being arrested. That's not true. Can he tell us a single person who has gone back to Zimbabwe and got arrested? In the past, under the old government, the government of President Mugabe, even VOA journalists couldn't go back to Zimbabwe. But now they can go and come back as they wish. We have had friends and relatives. We have colleagues. We have people like Comrade Manyika used to say, yeah, in the U.S., he has a political party. He went back to Zimbabwe. Nobody arrested him. For him to say people like Job Scala should not be arrested, let me be very clear. If anybody commits a crime, they will be arrested.
Vagone niko kubatai muromo, tine mteriri, aningu wakati batai, tuyo zoka kwa muri rambaya, nyimuru parunari. Hello, we have a caller. Hello.
Hello, Magadi.
Takasimba Magasimbo, zita ndiani?
Naitwa Christopher Jiri.
Tava Christopher Jiri, mrufona mrukupi?
Ndiyo Muharare.
Muharare, ndizo zo, fungwa zenyi tipei?
Ndiyo, ndiyo mafeta nge 400 ndo ngote ora za ungi short.
Yeah.
Kubizwa kwetu wa mnangako kwekwa. Isusu number 1 point ya wakataza. Waifu na uta government of national unity.
Mm-hmm.
Tuo wani number 1 ya wakataza. Dei waka itezu kwa dei waka guna.
Dei pabaka zoka ya?
Pabaka zoka waifu na unge waka ite government of national unity.
Mm-hmm.
Watu unga ni ramu uba siro.
Mm-hmm.
Hapa apana cha waru kuitezu. Hapa apana cha waru kukwansa. Kutu wanga watu uneko kutela uta wakoni.
Mm-hmm.
Tuo ya kutu mburuzo kutela wakoni. Ma dokta iko zvese ari kudzingwa. Ndoto rimwe genocide yavari kucreate muZimbabwe.
Mhm.
Vasivo zvevanzi iko zvese dzakaimona vari kuchema nemari. Ndiko kumbira mari vari kusungwa, vari kurohwa, vari ku Saka mukazvese zvese zvikazvinoda kuti putungamira vari kutadza. Yeti sekta yatofa, vanhu vese vari kufa. Kune imwe genocide iri kuitwa mumisha muri kugara vanhu. Mukataka zviri pa ground mukaenda kuma tokotora Zimbabwe yese makona yese vanhu vari kufa muzvipatara vari kutadza kurapwa hamuna mushonga. Saka tinoti nyika yachoenda mberi se vari kukunda paka vari kuti kuuya munhu anga ari kudhasipora audza kutendwa kuuya muZimbabwe iye achitadza kutenga mushonga wekurapwa saka hazvinobatsirichi.
Mm.
Saka hapana chavari kugona dei zvavo zvakangonaka zvazvo kwavatosiya zvitori na.
Mm-hmm. Thank you so much maita basa vajiri tinotenda zvikuru. Tinemwe mtereri, ndia ni waru parunare yezino? Halo? Halo?
Yes, Mkoma Jonga.
Yes, what's your name?
Ndinonzi Mkoma Hasla.
Oh, Mkoma Hasla, magaji Mkoma Hasla.
No, ndri right, mu right here.
Ayi, waturu wape nyungoti idi, munasu watereri waka wanda, pane kiu chayi. Waka
wanda, mreti ngoti gaga, sambayaka nyoru wanamu gabi. Hapana kana chimwe chidi chavaka pota. He was unfaithful, he was disloyal. Coup, I wrong way in a week. A coup is a very delicate job. Rekuti, you can't even trust Muranutara Nai. So this coup has been, if you look at my junior was aitwa na energy told you zvaka mudzingisa mupati. Didn't he talk of this coup way back before the coup? So he knew very well that this man is disloyal. Then on top of it, he knew very well that this man is incompetent. What Mugabe did was Mugabe didn't want to surround himself. So he knew very well to safeguard his position. So he knew very well that Madofu. So at the end of the day, he knew very well that Baba Anangwa.
Hmm.
You know, and
but mukoma hasla nengo kubatai muromo paka wakangwati mino makati wangu gabe waichaga wano wasina kungwara kana pazi yetu waka mwara chicha kai paipa
you see now ndogo pili gurana kwa hane ita. This is what every president tries to do wana kakutipasa ite emugagau yekutipano zita mwemu na anoku mukira. So what you try to do is to get munu who is subservient to you, munhu wakangwara kupfuura munhu who looks up to you as the almighty. Ona. So this is how it is. And this is why Tantinanama and Jure and all that stuff. He knew very well kuti ahadi munhu akangwara. So he knew very well kuti ndinopika ningi.
But ipapo ndoramba ndichingo kupikisa ino kuti kazhinji kana uchitsvaga munhu haunenge ari mutevedzeri wako. Uri kutodzitsvaga munhu haunenge uchizodzidzisa basa kuti inini ndinoshanda so. Saka iwe unodai so kusvika.
This is Robert Mugabe, who had denied very clever men like Anna Edson Zobo the chance yekuti apinde panyanga. So he knew very well. Kutoti ababa masenzera ndinoita ndeyekuti handifanira kuwana munhu akangwara undipfuura.
Mm. Aiwa pakanaka mukoma hasla.
That is interest. Au tsange munhu deputy akangwara kukupfura. Hazviitwe in politics. You know? You simply get munhu ano tarisa kubva kwauri achiyamwa kubva kwauri. Noti munhu ane potential yekukuyamisa.
Maita basa mukoma hasla regaitinzwa vamwe vaterero vari parunhare. Thank you so much.
Okay.
Thank you. Hello. Do you have another caller online? Hello. Okay. We had our first caller, Mkoma Christopher Jiri, who called from Harare. He said he had four facts in short. He said one, government of national unity. He said President Mnangagwa should have taken the opportunity to form a government of national unity so that he brings in people, some stakeholders. Hello? Okay. And also, he said what the government is doing to ignore the doctors' pleas is another form of genocide. And also, another issue, he said civil servants are simply asking for a living wage, but they are brutalized for that. Then we had our second caller, Mkoma Asla. He said the letter from former President Mugabe was right on point. He said all what he listed is what is happening. And he said a coup cannot be planned in a week's time. It means that President Mnangagwa took time to plan the coup or whatever to remove President Mugabe from power. And his argument is that Mr. Mugabe didn't want or didn't like to work with someone who is more clever or whom he thinks is clever than him. That's why he was picking all these people, and I argued with them with him on that, Chris.
Yes, Jonga. Let's go to Mr. Mtama. Mr. Mtama, are you there? Mr. Mtama?
Yes, hello.
Yes, Mr. Mtama, when the announcement that President Mugabe is resigning and the events that opened way for the current president happened, it appears the MDC was in tandem then with ZANU-PF because they joined hands, clapped hands, danced, and now it seems like the MDC is regretting those moves. What's your take?
Okay, so what I can comment on that one is that to comment about the letter and the whole situation is that it just shows the poorly managed succession or transitional mechanism within ZANU-PF, where Robert Mugabe did not mentor his successor. And as a result, Mr. Mnangagwa ended up plotting a coup with the generals and eventually taking over. Now, with regards to the issue of the MDC, the MDC was not in tandem with ZANU-PF, but the MDC was part of the uprising of the generality of Zimbabweans who were sick and tired of President Robert Mugabe. And the rallying call, as we know, had been Mugabe must go. And it was an opportunity which was created by the masses. But Mr. Mnangagwa ended up hijacking the people's revolution. We remember after myriads of Zimbabweans, alongside war veterans, Mr. Mutsvangwa and Mr. Matema Danda, went to Zimbabwe grounds with Zimbabweans and the MDC included, and marched towards State House. It was a people's revolution. Even Mutsvangwa was denouncing Mr. Mugabe and was on the side of the people. Even Mr. Matema Danda was on the side of the people. But as soon as Mr. Mugabe was overthrown, one Patrick Chinamasa announced that Chinu Chedu, clearly showing that they had taken advantage of the anger of the people and the critical mass that the people presented and hijacked the revolution. So the MDC acted in tandem with the people of Zimbabwe and overthrew President Mugabe with the help of the military, mm-hmm. which, of course, used its military might.
I think we have a caller, Chris.
Oh, okay. Mr. Mtama, please do stay on the line. We have a caller. Hello?
Siyaphila
unjani?
Siyaphila baba.
Yes, khuluma lobani?
Ukhuluma lo Jason Maphosa.
Oh, okay, Maphosa, eSouth Africa. Ungaphi kweSouth Africa?
EThekwini baba.
Oh, eThekwini. Awu ngasiphathisa ngohle.
No, ngiyayizwa indaba elikhuluma ngayo baba. But ke labo bantu ngeke sisho ukuthi kwatshintsha like ubaba lo bekhuluma weZANU-PF. Ukuthi ubaba u-ED ungene ne-change, ungene nani. Ngeke sisho ukuthi kune-change. Because ubaba u-ED nobaba lo soshiya ubaba uMgabe. Zimbina zantu abanye.
Hmm.
So, as for thina ama-citizens, ayikho into esingathi itshintshile. As long as kusaphethe iZANU-PF, ethathe from abelungu, kwaze kwaba yimanje. Ngeke sasho ukuthi basatshintshile. Ubaba uMnangagwa, nobaba uMgabe nabo bonke abakuZANU-PF bayafana including ubani ubaba socingwe nokhulumayo uyabenefita kuZANU-PF bayabulana kuZANU-PF benza konke so akukho into etshintshileyo.
Mhm. Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Yebo baba.
Mhm. Jonga, that was a caller there, Jason Maphosa. He says there's no change that has taken place since the Mugabe then the late
was removed from power.
Mm-hmm.
Amene tomodzwa vaguni, vaguni hanzi hapana shanduko yatiyamboonekwa kubva vamunangagwa vapinda pachigaro vachitsiwa vamugabe. Munoti nerurimi rwedu rwamai.
Zvamanzwa muteereri wedu afona vachitaura panhare havasi muZimbabwe vari kuSouth Africa sezvatakaitawo isu tiri kuno kunze. Asi hatiziye kuti vane mukana here senge yatinawo yekutaura nevanhu vo zvavo vasinei nekuti vari matongerwo enyika kuti vakamira papi vari muZimbabwe vari kuona shanduko iri kuitika. Dzegedzai ndichange ndichikumunikidza kuti shanduko iprocess hachisichinhu chinoitwa usiku chomuka mangwana chatochinja. Nyika yedu yanga yaparara kwemakore anopfuura makumi maviri. Saka kutarisira kuti nemakore maviri apinda vamunangagwa zvinhu zvishanduke zvekuti hazvinhu zvese zvichogadzirika zvinake kutarisira zvinhu zvisingaitike. Chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zviri kuchinja. Iye zvino izvi pakapinda vamunangagwa mitemo mazana maviri nemashanu.
Vagoni
yakavandudzwa.
Ndokubatai muromo vagoni, rambai muri parunhare, tingotora mumwe muteereri apinda izvozvi. Hello? Hello, kola?
Hello?
Yes, ndiani vari parunhare?
Ndonzi Wilbert Mukori.
Yeah, Wilbert Mukori, muri kupi?
Ku UK.
Ku UK. Thank you so much. Maita basa mapinda muchirongwa chedu.
Thank you, thank you. What I wanted to say is that I think the Voice of America has got to be fair to Zimbabweans.
Mm-hmm.
I think I listen to Voice of America regularly. More often than not, I've heard ZANU-PF or MDC representatives,
mm-hmm.
and they are given all the time to talk, to say what they want. I think we need to be treating Zimbabweans out there fairly.
Mm-hmm. Thank you so much. Before you go,
yes,
before you go any further, maybe I can just respond to that. The reason is we try to invite, if you see, we invite people to give us their numbers so that we can call them. But many people don't do that. So we end up coming on the show with those who are willing to join our shows. And that's why I said thank you for joining us, because you are the people we want. If you can, we'll get your number. Then next time we'll include you in our shows. You can continue.
Okay, all right. Now, the other point that was made by the ZANU-PF representative there, to say that Mugabe was wrong because all those things were false, and so that is nonsense. Mugabe and Mnangagwa worked together for 37 years. The mess that is in Zimbabwe was made by those two men. The two men were corrupt, incompetent, they rigged elections, they terrorized the nation, they destroyed the economy. The two of them worked together to separate one from the other. It's nonsense.
Mm.
And the other point is, even those who now support, like our friend here, who support Mnangagwa, as if to say Mnangagwa was they've done no wrong. 2 years into this election, since he took over, nothing has changed. Last year's elections were rigged in the same way that elections have been rigged again and again and again in the past. Last week he was talking about we need the sanctions lifted. The sanctions were maintained because ZANU-PF failed to honor its promise to hold free and fair elections. I think we need to get out of this cycle of thinking that whoever is in power can do no wrong.
Mm-hmm.
ZANU-PF have been in power without the mandate to rule. That is fundamental.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mr. Mkwari, maybe would also like to know, since you are saying we speak to ZANU-PF and MDC, we'd like to know who are you talking on behalf of so that we have the variety that you're talking about?
I'm talking on behalf of the ordinary Zimbabwean who has no voice.
But if you...
I honestly don't think we should only think could somebody, I'm not here, I belong to this party and or I belong to MDC are the only people with infinite wisdom here.
No.
We are in this mess because ZANU-PF are corrupt. We are in this mess because MDC are corrupt.
Mm-hmm.
So I think confining ourselves to those two parties as if they are the only ones who have got an opinion is a big mistake.
Mm-hmm.
And I think we need to snap out of it, particularly an independent media like yourself. If it was ZBC, I would not be given an opportunity to say what I want.
Mm-hmm.
But you are not ZBC. It's supposed to be an independent media.
Ndofunga mava mango zvona kuti nekuzvitsigira kwamaita kuti mafona makwanisa kutumira namba dzenchika kufonera ikuratidza kuti whoever anenge achida kupinda muchirongwa tinovakoka vachipinda muchirongwa. Ndofunga mazvitsigira
izvozvo. That is very true, but what I am saying here is that I listen to Voice of America regularly, and I have heard many other people like myself call in. You are given an opportunity to make your comment. As soon as it's you have made it, it's cut. And whereas if you are an MDC representative or a ZANU-PF representative, you are told, hang on.
Yeah, chinoita kuti daro regai ndikutsanangurirei. Vamukori ndikutsanangurirei.
Their opinion is only the only one that matters.
It's not about opinions, but munhu anenge achifona anenge achitaura kuti ZANU-PF yauraya nyika. So we need vanhu vehurumende kana vezanu-PF kunge vachiresponda to that. Kwetawo vemDC vari mukanzuru vari papi vanenge vachipomerwa mhosva dzehuori idzodzo. Saka tine chivada ivawo. Saka tichiti makapinda muchirongwa saipapa zvamataura, takutopa vezanu-PF mukana wekuti vapindure kana veMDC kuti vapindure.
That point taken. I accept that point, and I think it's a valid point. But also in this particular case, when he has spoken, why is it that somebody like me are not able to hold back and say to him, no, that's not true?
Chinoitika tinenge tine like ipapa time yatiri kutokurukura tine vateereri vamwe vakatomirira varuda kupinda, saka teichivapa mukana yekuti vanhu vapinde muchirongwa. Asi kana muchimboteerera dzimwe nguva, tinototi muteereri aripo tobvunza munhu kuti bata vakadaro vagoni pindurai muteereri. I think kana muchiteerera zvirongwa zvedu, you should have heard tichizviita izvo kakawanda stereke. Tinotenda hedu vamukori, tichange tichiramba tichiteerera pfungwa dzenyu. Iye zvino regai titore mumwe muteereri.
Thank you.
You're welcome. Thank you. Hello, caller. Ndiani vari parunare?
Vajongwe.
Makadii baba?
Ndi baba Nkomo, Mkwasha Mazezuru.
Oh, Mkwasha Mazezuru. Makadii ko Mkwasha. Hamusati mapedza kuroora vaNkomo.
Ai, ndichauya
kwa murewa ikoko, mchinji kwe kuzoroora. Aiwa, ndakakugarira vaNkomo. Kuluma baba.
Ai, ndoda kutaura neshona nendevere zvese ndichandi.
Sanganisai.
Ndichakuita kutiza.
Sanganisai baba, rovai.
Ai, ndivove mpini ndakaudza. Andirove imbwa ndakaviga mpini. Ndinoti ini handi support anyone, ndosupporta nyika yangu yechipikirwa.
Ndizvozvo.
Zvakaitika papa na 2000 ingwa iya pakaziva baba Mugabe.
Yes.
musazidzokerere futi ajongwe izvozvo inini handizvifarire musazidzokerere muchigadzira hatigadzire legacy yedu kune vana vedu vemangwana ndine vana vangu nevazukuru vangu vari kuchisoja kana tavapa kuti vaende kuchisoja tichavadzidzire kuti vamire nemaarmed car pamberi pevanhu vekuzimbabwe vakavira nyika kuti nyika igare zvakanaka ingandizvifarire izvozvo zaatitengei matrekita titenge matrekita tenge makatapira tigadzire madhamu tirime chibage nenzungu zvese vanhu vagare zvakanaka
yes
tatore maarmed cars muchipinda muchitriti muchiti yetabvisa mugave yetichichi kuri kuganga kwakapindwa kaviri kuganga ikoko kwatidi tarisai muone ndoda kubvunzai mubvunzo pavaenda ed kwana najapan uko prime minister wejapan akati chii ndikumbira mudipindure akati mari yakazara madura yekuti tipe zimbabwe asi dzokerai mene kogadzira nyika yenyu mutsvaire tsina yese iri musha vakaenda kuforum yekusouth africa ecape town hapana takauya asi vekubotswana vakabatwa nemaoko nemaeconomist vachiti mari iripo tinoshanda nemi makachena mazidzwa
ndoda kuti mungoti izvo zvamataura
country kuti mutore maarmed cars muchipinda mustreet muchiti murubvisa munhu mukuru anga achembera kudaro
vangomogave
dhasai vakarambira muchigaro vaiziva kuti kune vanhu vanozokangarisa nyika kuti isagare zvakanaka
rovai zvakare nendebele
tengei makatapira titenge matrekita titenge mbudzi titenge mombe
ndoda kuti vamungomo ndoda kuti mutaure nendebele izvozvo the same yes kulumani baba isindebele
nyiti kona abantu bezimbabwe nelanga lelano kwangena umnangako engena esitulweni akulunganga ebakwenzayo betatilizwe lethu elihloniphekayo esalilelayo labantu abama semtini kathezi kade mfuna ukuhambisa umntanami esisotheni ukuthi ayifundela isotsha egcine ilizwe adifende ilizwe bona bafika ngale babafundisa ukuganga ukuthi hambani lethe abanye abantu bebulala abantu esitridi that is wrong asithenge namatrekita amajohn deere amakatapila tipinde kumadhamu tigadzire madhamu vanhu vaone mvura abantu vathola manzi aklini kungabi lo muntu okhuluma ukuthi yeo ubani vani uhlela esitulweni yeo ubani vani udlaloko ubani vani udlaloko no that is not good uba umnangagwa wahambe ejapan izimbabwe hambele izimbabwe they told me go and clean your house if you clean your house youare going to give him money they went to cape town nothing came there there ma deals and deals from china and all that hakuna chinhu chakauya
tina vamwe vateereri vankomo
nkomo ngumufanele nkomo
baba
ibizo ngumufanele
ngomo mkwasha amazezuru siyabonga kakhulu baba thank you so much
tinemwepote muchiti fonera muchiti titaure zvine musoro
thank you
ona kune dzimweni nyika yezvino tiri kubhotswana apa
thank you so much vankomo regai tinzwe kune vamwe vateereri vari parunhare tine vateereri vaviri tisati tadzokera kuvadare vedu vateereri vari parunhare hallo ndiani uyu hallo taurai zita renyu hallo I think we have lost that caller. I think pane mumwe zvakare parunhare. We have another caller. Hallo. Hallo.
Hello, makadii henyu?
Takasimba ndiani nawo?
Murutaura naMkoma Dickson kuPort Elizabeth.
Mkoma Dickson Port Elizabeth. Nyaya iri kutaurwa ndiyo iri mudariro ngoti dimu nekuti nevamwe vateereri vari parunhare.
Ndizvozvo ndizvozvo baba. Chekutanga baba ndinoda kutaura kuti inini chinhu chinonzi Zanu PF handichife ndakachitemba ndife ndakachitrust up zvamuchose inini kana ndakatarisa nyaya iyi kubviswa kwavamugabe nekuzodzoka kwavamunangagwa it was a planned game as you know firstly kuti politics is an a dead game played by clever using fools you see because inini communication yangu pakati pavamunangagwa nemasoja kuti wakawirirana papi chaipo chaipo kuti wazobatsirana kuita zvese zvavakaita zviyezvi
Mhm. Saka ndo zvamuroda kuzonzwa kuti vadari vedu vanga vachizopindura here?
Ndoda kunzwisisa kuti communication yao wakawirirana papi kuti vamunanga agozo ningekina
wazobviswa
vanga vachibatana nemasoja zvavakaita zvezvi. Then
Hello. Ngoti idi mukoma tine vamwe vatereri.
Then chimwe chinhu chiripo ndechekuti izvo zvese zvakarongwa na vamugabe nana vamunangagwa then paipa takazongochinjirwa twesirwa vamunangagwa asi handoni chiri kubuda chese chavari kuti new dispensation yeche iningirikeni makaiona vanotaura chokwadi kuraiwa kwakaitwa vanhu kwese kwekwendoma ya new dispensation ajatina wewaya.
Thank you so much. Regai tinzwe tine mumwe muteereri parunhare. Hello? Hello? I think we have lost another caller. Tisata dzokera kuvadari vedu. We had a caller tatina mukoma Wilbert Mukori wafona ari United Kingdom. Hanzi veVOA hatisi kuita zvinhu zviri fair. Hanzi hatisi kupakura zviri fair. Tinonyanyopa mukana kuzano PF neMDC tisingape mukana vateereri vachinge vachitaura zvavanonge vachida kutaura pachirongwa. Asi tamboedzawo kupa divi redu kuti aiwa tinodaro nekuti kana tikatishaura nenyaya dzine chekuita nehurumende kana nebato riri kutonga tinofanira kunge tichivadaidza iva vanhu iva vachizvipindurira zvimwe chetewo nebato rinenge richipikisa tinovadaidza vachizvipindurira. Paita zvakare nyaya yavataura vati iyo matambudziko ari muZimbabwe ari kukonzerwa nevanhu ivava MDC neZANU PF ndo varikonzera matambudziko iwaya. And then vataura nyaya yekuti hapana chatichamboshanduka sarudzo dzegore rakapera dzakangobirwa sezvaingogara zvichiitwa makore apfuura munguva yeutongo hwavamugabe. Ndimukoma Wilbert Mukori avo. Tine mumwe muteereri zvakare parunhare. Hallo?
Hallo?
Ndiani?
NdiGloria Musengi.
Gloria Musengi, muri kupi amai?
Ndiri kuBotswana muFrancistown.
Francistown, nyaya tiri kukurukura ndiyo tipeyo pfungwa dzenyu nguva dzaakumhanya.
Pfungwa dzangu ini dziri pakuti nyaya yakarongwa namugabe iyi yekunyora tsamba achidzinga munangagwa wakanga avonawo zveshuwa kuti munangagwa haana musoro idofo chairo baba va.
Aiwa amai, atibvumidze amai pamusoroi amai Gloria pamusoroi. Atibvumidze kutuka vanhu. Atibvumidze kutuka vanhu. Atibvumidze vanotuka vamwe amai munongotaura chete musingatuke vamwe. Hello? Ndofunga nhare yavo yabva yadzima. Tatichedza kuvatsanangurira kuti aiwa we don't encourage attacking other characters. Tongotaura mafacts aripo. Tisingazotuka vanhu kuti akazoita mbavha akazodi. Regai tinzwe Chris kuti ndiani vatingatora iye zvino tomboenda kuna vaguni. Vaguni ndofunga manzwa mashoko ataurwa navamukori pamwe chetewo navamutama manzwa mashoko. Totanga navaguni.
Chinimbu ndichiti vamukori handizive kuti kwavanga vachiteerera ndekupi nekuti zvavati ndozvandataura nezvandataura hazvipindirani kana pamwe chete. Uye vanenge vanoti rasikei pamafect kana kuti zvinhu zvine udzamo. Vamugabe ndataura inini kuti vakaseenza navamunangagwa kwemakore 54 makumi mashanu nemana akatowanda chaizvo kupfuura avari kutaura iwo. Hatirambe kuti munyika mune maproblems, munyika mune matambudziko ichokwadi ichocho, asi tiri kuti sevana vezimbabwe ngatibatanei tiagadzirise. Tichidzokera munyaya iri mudariro, isusu tiri kubvuma, we are agreeing kuti the events that led to the then dismissal of former president Mnangagwa created a situation yatinayo nhasi. Because I correct pamwe pane vanhu vari kuramba vachitaura zvinhu zvisiri zvechokwadi kuti hurumende yavamunangagwa yakapinda zvisiri pamutemo iya inonzi kuu. Aiwa ayo manyepo. ZANU PF ndo yanga ina president anga achitonga. Pakabva vamugabe pachigaro vakaresigna vega vakanyora tsamba yakaenda kuparamende zviri pamutemo vachitaura kuti nini ndasiya basa. Semutemo wedu wenyika unotaura kuti kana izvozvo zvaitika bato rinenge richitonga rine mutungamiriri wenyika ndo rinosarudza munhu anotora chigaro kusvika election inotevera yasvika. Ndo zvakaitika kuti ZANU PF central committee yakabva yakurumidza kugara within 48 hours ikabva tasarudza vamunangagwa.
Thank you. Thank you. Rambai muri parunhare vaguni. Tine mumwe muteereri nhasi. Nhare dziri kuita kupisa. Hallo, ndiani vari parunhare? Hallo? Ndafunga nare zvacho dziri kunetsa. Hello. Nare yacho yarasika. Ndafunga ndamai Gloria Msenge vanga vaichedza kudzoka parunare asi nare yacho inenge iri kuramba ichidzima. Vagoni ma muchitaura ameno Chris wo vakondinyerika kuda kukanda mvunzo kuna vamutama.
Yeah, no, Dr. Guni will come back to you. Let's give a chance to to Mr. Mtama. Mr. Mtama, you have heard the arguments being put across by Dr. Guni. What is your comment so far?
Oh, first of all, I heard what the caller from the UK said, Mr. Mukori.
Mm-hmm.
I just want to appreciate the Voice of America for giving us, the MDC, this platform to speak to Zimbabweans. Now, going back to Dr. Guni, I would like to comment that the removal of President Mugabe was through the power of the people. The people of Zimbabwe are the midwives of the revolution which saw Mr. Mugabe being overthrown. He is aware of the work that the war veterans led by Mr. Muchangwe and Matima Danda played alongside the people of Zimbabwe. And then how ZANU-PF hijacked the process as witnessed through Mr. Chinamasa's comment that forget about the MDC, forget about the people of Zimbabwe. This is our thing. This whole process is our thing. We are not going to work with the MDC. We are not going to work with the people of Zimbabwe. We have taken, possessed this thing, which is ours, what they call Chimichedu. But as far as I'm concerned, that was an opportunity to usher in a new era whereby there was supposed to be a transitional government after the overthrow of President Mugabe. And then electoral reforms would be instituted and many other economic or political reforms so that we would have a genuine new dispensation. But this dispensation that we have is a false dawn. It was a revolution which was hijacked by ZANU-PF, as witnessed by the words by Mr. Chinamasa, who said this wasn't about the people of Zimbabwe. This was the ZANU-PF succession in progress. So it's very tragic that ZANU-PF hijacked the revolution led by the people of Zimbabwe.
Okay, thank you, Mr. Mtama. Please do stay on the line. We are fast running out of time, actually, Jonga.
We have a caller. Hello?
Hello.
Yes, ndiani ari kutaura?
Ndinonzwa Josphat Mpfumisi.
Josphat, Josphat or Josphat?
Josphat.
Josphat Mpfumiri.
Mpfumisi, yes.
Mpfumisi, vamfumisi ngoti dimu nekuti nguva dzacho dzakudyana kwasara minute imwe chete yatinofanira kubva taonekana nevateereri.
Ndoda kupindurawo pana baba muri kutaura navo ari kuti dispensation yamunangarwa iri kuimprova zvinhu. Isusu sevechidiki kozozvinhu takabva kumaruzevha kana mbeu chaidzo zvokurima hapana chauchatengerwa chakanaka. Fodya iri kungotorwa mari asi isusu hatichapiwa asi dzisi tinoshanda. Taakutoita zvokutonosenzera vana kunze kwenyika kuti vana vaende kuzvikoro. Hapana tikutiitira zvakanaka.
Thank you so much, Mkoma Josphat. Nguva dzabva dzapera, Chris.
Yes, unfortunately, we have come to the end of the show. I would like to say thank you so much, Dr. Frank Guni.
And thank you to your listeners.
Thank you.
Let's unite and rebuild Zimbabwe together.
Thank you so much. And then I would like also to say thanks to Mr. Charles Mutama, who spoke on behalf of MDC. Thank you so much for joining us.
Thank you, Mkoma Wande. The struggle continues unabated and undebated until Zimbabweans are free.
Thank you so much. It's actually Mkoma Chris. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Thanks for joining us. Let's meet again, same time, same frequency, same station. Good night.
Thank you. Tatumara Zakanaka. Ini Dini Chonga Kandemiri. Zirongwa Dezenyu. Imi Vateriri Studio 7.